What's fancy? DJ Tickles, Kadijan.
Pamwe bagusha na fungwa shoma, tora iwese mukande boma. Ndaona wachishikaira wachiti kuno kutisuteka, tinozvigona. Siyai wakure vana, vana vadiki vana, musava fungira iwo vana. Sarudza dzavo kuvana, ndanzwa mere kurira. Chokwadi ndanzwa mere kurira.
Pane akurumiswa, pane ambunyikiswa. Pane akurumiswa, pane ambunyikiswa.
Mwewe kubereka muna ere, nguva makagara shuwa mwenye.